Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 chikunguru July 2021 makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti lockdown iriko ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri. Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira akuchisina. Chikwata chema Warriors chinobudiswa mumakwikwi ecosafa cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa nyika kuti lockdown iriko ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiwedzera nguva yelockdown nemasvondo maviri, vaMnangagwa vakati vari kutarisira kubaya nhomba vanhu miriyoni imwe chete munguva yelockdown.
The plan is to immediately vaccinate this targeted 1 million people during this
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chinenge chiri chinhu chakanaka kuti hurumende ibaye vanhu vakawanda sekutaura kwavaMnangagwa, asi dzinoti zvinoreva kuti vanhu zviuru makumi nomwe nechimwe 71,000 vanofanirwa kunge vachibayiwa pazuva rega rega pamasvondo maviri aya. VaMnangagwa vakatiwo chirongwa chekubaya nhomba ichi chiri kufamba zvakanaka munyika. VaMnangagwa vakazivisawo nyika kuti ongororo dziri kuitwa munyika dzinoratidza kuti zvikama kumasere kubva muzana vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 chemhando yeDelta iyo yakatangira kuIndia.
The highly transmittable Delta variant is now circulating in our communities. Latest genomic sequencing results received last week indicate that approximately 80% of the fresh cases in Zimbabwe are now due to the Delta variant that originated in India.
Virus ya Delta iyo inonyanyo pararira yave munyika muno. Ongororo yakaitwa yatakawana vhiki rapera inoratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana echirwere cheCOVID-19 iri kukonzerwa neDelta variant iyo yakatanga kuIndia.
Mutungamiriri wenyika akakurudzirawo kuti vanhu vateedzere zvese zvinokurudzirwa neWorld Health Organization kudzivirira kutapurirana kweCOVID-19, kusanganisira kupfeka mamasiki, kuchenesa maoko pamwe nekusaungana. VaMnangagwa vakatiwo vanhu vanofanirwa kuva vashoma pamabasa, vakatiwo mapurisa achange achiona kuti mitemo yelockdown yaremekedzwa, kusanganisira kusafamba kuveruzhinji pakati pemaguta. Vakatiwo vose vanotyora mitemo yelockdown vacharangwa zvakaomarara. Asi munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vaMnangagwa vana kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha zvekuti hurumende ichabatsira sei vanotambura panguva ino vanhu vasiri kukwanisa kushanda zvakakwana.
Uye zvetatitarisa kuti purezidendi vataure zvimwe zvinhu zvakakosha kwatiri zvakafanana nokuti izvo vanokushena sei vanhu mulockdown imomomo. Vanhu vedu matraders, vanhu vedu varombo, malockdown ari kuwedzera urombo nenzara muvanhu. Tinoziva kuti pane $9 billion yanga ichitaurwa kunzi yakasara kunze isina kushandiswa, kungaishandisezve tione ichishanda kuvanhu.
VaMadzorera vatiwo zvanga zvakakosha kuti mutungamiriri wenyika audze nyika kuti nhomba dziri kubayiwa munyika dziri kushanda zvakanaka here zvichitevera kufa kweavo vanenge vabayiwa nhomba dzese.
President vanoti izvo programu yedu yevaccination ndo yakabudirira muAfrica mese kudarika dzimwe. Asi handizivi kuti vari kumezha nei, nokuti kungomezha nemanhamba evanhu vavhakisinetwa hazvina kukwana.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevasere vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana maviri nemakumi manomwe nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi manomwe nezvitatu nemazana maviri nemakumi manomwe nemumwe chete, kana kuti 73,271, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nevashanu 2,845 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu 955,656. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu negumi nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi masere nevatatu, kana kuti 619,883. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira akuchisina. Nyaira akashaya nezuro muHarare mushure mokurwara nedenda recovid-19. Anga ave nemakore makumi mana nematanhatu. Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau kucommunity newspapers group, ndokuzoenda kuziyana ndokuzoshandira Daily News parakavambwa muna 1999. Akakwidziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenhau dzezvematongerwo enyika, uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi. Muna 2002 Nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation. Muna 2003 Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon, uko aiita zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro. Akazouya kuWashington DC kunoshandira Studio 7 muna 2009 semutori wenhau. Mushure mezvo Nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokuzosiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Mumwe akashanda naNyaira kuDaily News, Dr. Page Seruhanya, vanoti gwandarasiwa naNyaira richanetsa kuvhara sezvo ange ari munhu aishanda neushingi panguva iyo zvinhu zvakange zvakaoma munyika. Dr. Ruhanya vanoti Nyaira munhu aida kubudisa nhau dzechokwadi, uye vakadzidza zvakawanda kubva kuna Nyaira. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Ruhanya pamusoro pekushanda kwaNyaira.
Ini ndakashanda naSandra kuDaily News kwenguva yakareba. Anga ari senior reporter pandakasvika, ndiri reporter. Akapromotwa akaitwa political editor weDaily News, ini ipapo ndanga ndiri chief reporter. So mastories atainyora ekupolitics taisa kuna Sandra.
Mungati muchavarangarira semunhu anga akaita sei?
Anga ari munhu aiziva basa rake, ende anga ari munhu anga ari pachokwadi, anga ari professional, plus anga ari munhu aivaka, aibatsira majournalists anengachipinda munewsroom vari vechidiki vachibva mumayunivhesities vachibva mumakoleji achivabatsira kuti nhau dzinopepetwa sei nokuvapa confidence. Plus Yanga isiri nyoreka kuti munhu angari wechikadzi futika kuti aitwe political editor of a newspaper angari kuru paper. I think by then the Daily News was the leading newspaper in the country, not the Daily News Ranasi. Iro chairo chairo vanasandira vaiti vakanyora mastori munguva iyo ndeyangari nguva yehonde yeminda ndo MTC payanga ichangotanga. Bepa racho ndiraitonzi Munana Rusapemo. Ukaonekwa wakaribata bepa iro ranyorwa story inenge iri papage 1 yanyorwa naSandra Nyaira. Waitonzi iri chabita iriro ritsenge because hapana changa chingabudiswa naSandra. Ainyora zvine unyanzvi zvokuti taishanda nomwanzi Colin Chiwanza namututis Matutu nenyini taitokwikwidzana. Sandra ototi kana kuma 9 ototi munengina pedzi na Colin Chiwanza na Mututu bepa ndatopedza chitsvaga mastori omukati munana page 2, 3, 4 bose yangu kuti kana page 1 yavapo zvinoreva kuti bepa rapera. Saka taiti tichisvika tisamutambita morning diary Sandra yabva atokuudza kuti havanengina foni raro hanyafoni ravo munengina wako Matutu Mututus kana kuti Brian Mangwenda angari kwamutare kuti bepa ratopera page 1 yavapo. So angari mbita noti wokutamba achinyora ende achiziva kupepero kwenyawe.
Zvii zvimwe zvamungati acharangarirwa nazvo
pamusoro pezvo anga ari munhu aivaka vamuhanu aibatsira vanhu vepakumakoreji vana vechidiki vavaya kuzonyora. So Sandra was a leader in the newsroom anga ari mutungamiri panyaya dzokunyorwa kwenhau ende ainyora nhau yokuti nguva yainyora vana Sandra Daily News chairo chairo bepa reDaily News ranga risvingasvika 10 dzemangwanani riri mustreet muHarare ende ndoparaiprinda mapepers ari more than 100,000 a day between 100,000 and 150,000 newspapers a day richitengwa nana Sandra. Kana vatonyora story yakanzi by Sandra Nyaira papage 1 bepa ranga risvingasvika 10 am rim road reDaily News. Kana mazvinde aitotaura kuti kunhanzi kana Sandra asina kunyora kuti kuvahanzvadzi vari kupi. Kana Sandra anyora story tinowana masales bepa rinotengwa dzirika yanga iri shasha zvokuti zvatirwadza sitereki zvaitika izvizvizvi.
Avo vange vari Dr. Pedro Sairuhanya vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyahuye vari muHarare. Mumwewo mutori wenhau ane mukurumbira uye ari mukuru weVoice of the People vaJohn Masuku vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaNyaira sezvo akange ari mumwe wemadzimai echidiki akakwanisa kuona chinzvimbo chepamusorosoro kuDaily News zvakazoita kuti ashungurudzwe nehurumende asi akaramba akashinga mubasa rake rekubudisa nyaya dzainge dzakavanzwa kuitira kuti veruzhinji vazive zvikange zvichiitika. VaMasuku vanoti vatapi venhau vemazuva ano vane zvakawanda zvavanofanirwa kudzidza pamusoro pamashandiro aiitwa naNyaira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti urongwa hwekuradzikwa kwaNyaira huchafamba sei. Marvelous Muhlanga Nyahuye aita hurukuro navaMasuku pamusoro pekushaya kwaNyaira.
Ndaa mushandira Zimbabwe Broadcasting Corporation ndikazoshandira Radio Voice of the People. Handiramboshanda naSandra musangano rumwe chete titakangosangana kwakawanda tikave nekuwadzana sevatapi venhau muno muZimbabwe uyezve nekunze kwenyika. Ndaambowa nenguva yandakasangana naye chikuUnited Kingdom tawana mubayiro tikamboona nguva yekukurukura uyezve tiri muno taikwanisawo kutera zvaise zvaiita zvinyorwa zvaiita ari kuDaily News pamwe netsekwende dzaipinda mumashure mekunyora nhaurwa dzakasimbarara dzaizopedzisa dzazonza vakuru vakuru. Saka aive mutapi wenhau aive watingati aive nezvivindi zvatinokurudzirana kuti ngatinyorei chokwadi ngatitaurei chokwadi sevatapi wenhau uyezve nekubvunzurudza nokutsvagurudza. Anga ari investigative journalist ainyora nyaya dziya dzemushure mekutsvagurudza nekubvunzurudza uyezve akakwanisa kuwana chinzvimbo chiri pamusoro kusangano raaishandira reDaily News. Paanga ari kustudio 7 aigara akandifonera kana kuine zvizhinji zvakanangana nevatapi venhau achindibvunzawo ndichibuda pastudio 7 nezvaiitika muno muZimbabwe kunyanya zvaiitika kuRadio Voice of the People uyezve nezvimwe zvakanangana nevatapi venhau zvaingoitika muno muZimbabwe munhu aigara akandifonera sezvamaita muri kuWashington ikoko.
Mungatini acharangarirwa sei muZimbabwe uyezve pasi rose?
Nyaya dzakadaro dzakafanira kunge dzichipakurirwawo kunyanya vaya vari kudzidza vari kumakoreji kuti vaziye kuti pane vakambofamba munzira yavarida kufamba nayo pamberi pavo vachizione zvemibairo yakawana iyi pamwezve nezvaakanga aita haungowana mubairo chete pasina chikuru chaunenge waita saka zvizhinji zvingadzidzwe neavo vachiri kumakoreji nevavo vachiri kusimukira kunyanya vatapi wenhau vechidzimai nokuti angasvika pachidanho chiri pamusoro chekuita political editor kare kare kwakadaro asina nhasiuno tinoona kuti mumanewsroom medu hatina vanhukadzi vakawanda vanotungamira manewsroom asi kuzoti vedaily news vamupe chinzvimbo chakadaro vakaona kuti ane ushingi uyezve anoita basa rake nemazvo saka zvizhinji zvingadzidzwe nevatapi wenhau kunyanya vechidiki vatinokurudzira kuti vasatye kunge vachinyorawo nezvematongerwo venyika vasatye kunge vachinyora nezvekutsvagurudza nezvekubvunzurudza nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzisinganzwisisiki vasiyane nenyaya dzemanyepo dzatinoti fake news pamwe nedzimwe nyaya dzinongonyorwa pasina kubvunzurudza nekuongorora kuti nyaya iyi yakabva nekupi chienda kupi kuitira kuti ibudiri chokwadi kwete nhema
avo vange vari mutapi wenhau ane mukurumbira vajohn masuku vachitaura namarvelous musanganya uye vari muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Hurumende nezuro yakazivisa kuti zvikoro zvicharamba zvakavharwa kwemasvondo maviri ari kuuya zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa masvondo maviri apfuura asi hurumende yakanonotsa kuvhurwa uku pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Oi, vatungamiriri vestudio TV. Ini ndinonzi Moses Garawajga, ndiri muno muRustenburg. Asi chandoda kutaura hangu nyaya pamusoro pavazuma. South Africa zvairi kuita vazuma hazvina kumbonaka, nokuti tikada kuzvitarisa kubva South Africa ichitanga kutongwa hakuna president asingabi, hakuna president asingabenefit. Mapresident ose kubva kuna Pete Botha touya kuna de Klerk touya futi kuna Mandela wacho vanoti ndiye akasunungura South Africa from freedom. Vose ivava vanhu ivava vane mari dzimwe dzavanototora dzavaitotora mari idzodzodzo dzisingatovirengwe sezvaita vazuma.
Vashamara vestudio 7 nevateereri vestudio 7 mese makadei zvenyu. Ari kutaura ndichigona kubva kugokwe pachiteketapo. Chigona ane nyaya mberi dzatoda kutaura pamusoro pevatungamiriri vedu vatosarudza kubva kumanharaunda kwatinobva. MP ari mugokwe north, makansela ari mugokwe north vakahwina nevakajiwa. Basa ravo nderei, ngavarege vaizokambena vachitya zvokuita zvakati kana tahwiraya zvokuita zvakati. Iko zvino ndoparuda kuona unyanzvi hwavo makansela nemaMP vachimiramira panyaya yekutanga nyaya yekotoni kuti kotoni yazotengwa sei yaenda kupi. Hazvibatsiri kuti kotoni yazonzi yatengwapo, yatengwa ne20 cents. Varume munopaonawo sei kuti kotoni ini yatengwa ne20 cents? Imari inotengei? Zvinganaki kana kuti yatengwawo nemari yekuti bhero rinotenga mombe. Nyaya yangu yepiri inyaya yemugwagwa wegoko chitekete. Ndofunga mugwagwa iwo wakafa zvinonyangadza, wakafa zvinosiririsa. Hanisati tambonzwa maMP kana makansela achitaura nezvemugwagwa iwoyo, kunyange vacho vakadyiwa, kunyange vacho vakahwina.
Mangwanani, mangwanani akanaka pastudio 7 apo. Mangwanani kuna ana mukoma wande navose vanosevenza navo kustudio 7 uko. Ndaenda zvangu pakutaura pamusoro pezviri kuitika ndiri muno muSouth Africa muJohannesburg. Ndomwe ndiri kuraramira ndiri ndichiitwa iye mukoma Love Mama ABC. Ndiri kuti sezviri kuitika muno muti each and every time muno muri kurwiwa vanhu tichingorohwa, vanhu vechilutirwa zvinhu mabhizinesi. Mabhizinesimeni ava vazhinji vane shuwo yekuti dai kuri kuti kuZimbabwe kwaizadziswa sekutaura kwaamunangagwa kwekuti kuyakuya Zimbabwe isi open for business. Havaoni here vamunangarwa kuti uyu mukana mukuru kwavari kuti dai vairerutse mitemo yavo kana kuti dai vaigadzirise ma reform policies avo. Mukana mukuru ari kutorasa, this is the biggest opportunity yavamunangarwa kana kuti nyika yedu Zimbabwe. Yekuti ma businessmen vari kulotirwe zvinhu zvavo muno South Africa vauye kumusha, nekuti kumusha kwedu kuZimbabwe tinoziva kuti kunyange ungafamba netsapo yako yemari mustreet hapana anokutorera.
Inangu ndokukurudzira vanhu kuti ngavatore vaccine, vasatevedzera zvemasocial media zvokutaurwa zvenhema. Kutaura kudai inini nhasi yaku chaiko ndadotora first dose rangu. Handina kana peni handinayo. Pandaburukira kombi ndafamba about 7 kilometers, no pain no what, ndatora nengi Sinovac. Saka ndokurudzira kuti vanhu ngavaende nouwandu hwavo vanotora vaccine, ndo the only key yokuti tidzokere pa normal. Inini ndatora vaccine riri kuno kuBotswana, saka ndotokurudzira kuti even saka zveZimbabwe zvirimwe muBotswana kaendai mundonyoresa kubayiwa, nokuti kumirira kuti kwanzi pane nguva yokuti kwai mafoni hamuchazodamwa, haa, enda undozozwa wasvika.
Makadini henyu pastudio 7 apo, ndine chichemo changu fuwa, toda kuti mutibvunzirevo kuno kwedu kuzaka noti wadhiwani. Masabhuku vari kushedzera kuti munhu wese mutero musi wa 19 July ndo deadline, asi mutero uyu unobhadharwa in US dollar. Hatizivi kuti ma US dollar tomawanepi, nokuti chero vari pamabasa izvozvi isu tinototambirawo dzimwe mari dzinobva kuhurumende achingouya ari muzimu dhora. Ivo votiti takataurirwa navashe vachipinda kuti mutero unobhadharwa muma US dhora, tomawanepi ma US dhora? Kana ukakonewa kubhadhara woenda kudare kwavashe. Hatizivi kuti ndidhie iwe zaka here wakapa mutemo uyu kana kuti ndiyo hurumende yacho. Saka taikumbiravo kuti zvokwadi, kana hurumende yodavo kuti tibvise mutero wokugara munyika ino tichibhadhara namayusa, vayotipavo mayusa ichititambirisa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi venyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe yakabudiswa mumakwikwi ECOSAFA zvichitevera kukundwa kwayakaitwa neSenegal neZuro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors ave munzira yokudzoka kumba mushure mekurohwa 2-1 neSenegal. Mumutambo uyo zvibodzwa dai zvanaya zvichikandwa neSenegal yacho. Kokundwa uku kwatevera kudamburwa zvekare kwakaitwa Zimbabwe neNamibia 2-0 nesondo. Zimbabwe yabuda ine mapoint maviri chete kubva mumitambo mina mushure mekuita mangange mumitambo miviri nekukundwa mumitambo miviri. Chikwata ichi ndicho cheZimbabwe chatadza zvakanyanya kukwikwidza kubvira makundano ekosafa cup aya avambwa muna 1997. Murairidzi wechikwata ichi Zdravik Logarusik ari kunenedzera kuti vatambi vake vatadza kutamba zvakanaka nekugarisa vasingatambe nhabvu nemhaka yeCOVID-19. Asi muri yenhabvu muZimbabwe haisi kufara nemashandiro aLogarusik wacho, ichiti akundikana uyezve anofarira kudzingwa. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRoni Sibanda vanoti Logarusik haafaniri kutsvaga pekuhwanda nekuti atadza.
kocha china kochi ngae kwa kochi chenje anu read the game anu wana the game anu wana kutu chishi la kuitwa yotu kungo mungo mira kete mutari sa uti amana dozi hivyo pati kochi ngae bai
mumitambo gumi ne miviri ya angari pabasa logarusik akunda mumitambo mumwe cheche uyo akarwa Botswana 1-0. Mumwe mcheveri wa mchambu wenabu wa Eugene Kuhuni vanoti na iza ita zifa ya gadiri na zinu ne chimbi chimbi
kwa wena pieza chimbu wona zifa zichero zaeza ino ita kwa wena pieza chimbu wona
maorias adzikira zikuru kubira musi uyo Joy Antifas akasiswa basa ne zifa kuchipinda loga rusi. Daga Mirra, Studio 7, Muarare, Ndini, Michael Kariati.
Muchikamu chino, tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere cheCovid-19 chinonzi chave kupararira zvakare mune mamwe matunhu muAmerica. Bazi rinoona nezveutano reCenter for Disease Control and Prevention rinoti nando yeCovid-19 inonzi Delta iri kupararira zvine mutsindo muAmerica, richiti muvanhu vari kubatwa nechirwere ichi muAmerica zvikamu makumi mashanu kubva muzana vari kubatwa nenhando yeDelta. Center for Disease Control and Prevention inotiwo vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana 99% vari kufa neCovid-19 muAmerica vanhu vasina kugara vambobaiwa nhomba yechirwere ichi. Nando yeDelta inonzi yakatangira muIndia zvino yave kunetsa munyika zhinji pasi pose. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu maererano nenhando yeDelta muAmerica.
Chirwere kana kuti mhando kana kuti chipandi cheDelta variant cheCovid-19 chiri kuramba chichiwanda muAmerica yese nekuda kwekuti kuchine vanhu vakawanda zvikuru kwazvo vasati vambobayiwa nhomba kana imwe chete. Saka vanhu ivavo vari kuramba vachiparadzira utachiona uhu kwese kwavanogara nemunzvimbo dzavanenge vachifamba.
Delta iri kunetsa muAmerica yose here kana kune mamwe matunhu chete?
Chipandi cheDelta variant chatekeshera mumatunhu ese eAmerica, tingati 50 states plus District of Columbia.
Vakatobaiwa nhomba kare, pane chavanofanira kutya here paDelta?
Pari zvino nhomba dzese kana kuti yatingati mishonga yenhomba dzese iri kushandiswa muno muAmerica yese zvayo inoti Pfizer, Moderna ne Johnson and Johnson iri mitatu inoshandiswa muno muAmerica. Mishonga yese iyi pari zvino iri kutiratidza kuti inoshanda zvikuru kwazvo kudzivirira kubatwa kweutachiona, uye vanenge vabatwa neutachiona uhu kunyange zvavo vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri, kana vakabayiwa Moderna kana Pfizer, kana wakabaiwa imwe chete Johnson and Johnson, kana wakabaiwa ukabatwa neDelta variant, vashoma vanozorwara zvekuda kuenda panhovo kana kuendeswa kuchipatara. Vazhinji wavo vanobatwa zvavo nayo, asi voramba vachingozvifambira vachiramba vachiita mabasa avo sekugara kwavanga vachiita. Zvinotiratidza pachena kuti nhomba idzi dzakasimba uye dziri kubatsira zvikuru kwazvo.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti lockdown iripo ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri. Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira hakuchisina. Chikwata cheMaorias chinobudiswa mumakwikwi ekosafa cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai netsu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.